Musangano yu i national women leaders dialogue luncheon inguva yekungoti vatungamiri madzimai vatungamiri vakakokwa vave nguva pamwe chete kutaurirana kuti vanoona sei contribution yavangaita kuti nyika ipfuure kumberi.
Vari kuuya kana kuti vakakokwa kumusangano uyu ndevapi?
Kwakokwa utungamiri wakasiyana siyana, wakamirira mapato ematonge gwenyika, vatungamiri vecivil society. Pakokwawo vakasarudzwa kubva kumabhizinisi, kuvuyawo vamwe vanoita zvefundo, vana muzvina fundo. Pakokwawo vana mai vatungamiri kumakereke, nehumwe utungamiri hwemuhurumende hwakokwawo pamusangano iwoyo. But wanga kukokwa uku kwanga kwakangofanira vanhu vashomanana, nenyaya yekuti zvanga zvisingagoni kuti uve musangano navanhu vakawandisa. Saka pangokokwa namba yatingati limited number yevanhu 40 chete.
Ndinoona kuti makoka kumusangano uyu vakudzikani vakaita saamai Graham Machel naamai Mary Robinson.
Mrs. Gracia Machel na Her Excellency former Prime Minister of Ireland Mary Robinson vari kushanya ikuzova pamwe chete nesupa musangano uchaitwa nhasi neutungamiri hwakasiyana hwemadzimai kuZimbabwe Council of Churches, iri platform yesingwisingwi yatiri kumhanya nayo mazuva ano yenhaurirano. Saka iplatform yewomen national dialogue platform. Saka vatungamiri vemadzimai vakasiyana siyana vanenge varipo. Saka mama Machel na former Prime Minister Robinson vari kushanya kuti vangova nesu pamutambo iwoyo nokukurudzira basa ratiri kuita rekugadzira maplatforms akasiyana siyana anokudzira nhaurirano dzinofa dziri kuitwa muno muZimbabwe.
Kuti vaviri ava vakokwe kumusangano mukuru wakadari, chii chamakatarisa, chii chamuri kufunga kuti vangabatsira nacho?
Vaviri ava Mr. Wandeva vatungamiri vanomukurumbira zvikuru. Mary Robinson aiva Prime Minister weIreland panguva kwanga kune kugadzira kuti vanhu vawirirane munyika weyanga ine dambudziko rokupesana kwevanhu. Saka ane nhoroondo yakakura yekuti kuyananisa nyika kunofamba sei ndezvimwe zvezvinhu zvaanoshingairira zvikuru. Tinozivawo zvikuru kuti mai Machel naivo vane shungu zvikuru yokubatsira zvikuru vana vechidiki nemadzimai kuti vatambe jana rakakura mukuvaka nyika. Basa ravo kuSouth Africa nebasa ravanoita kuMozambique rinozikamwa, ibasa rine mukurumbira zvikuru. Asi vari kuuya vakamirira boka remaelders rinova ndiro boka rakanga richitungamirwa panguva yapfuura nemukuru Kofi Anane.